va a ser no mira primary ni secondary education ra cherechedza raona kuti utachiwana weCOVID-19 watapurira zvakanyanyisa.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti varayiridzi vaite?
Kurudzira zvikoro zvaro zvese zviri kunyoresa mazimsec examinations kuti varambe vakatsinhira mastandard operating procedures kudzivirira utachiwana weCOVID-19. Hakuchina chikoro chinokwanisa kusvikika munhu asina kupfeka maski kana kugeza maoko kana kusanitaizwa kana kuita inonzi social distancing, uye anenge achitotorwa temperature pano neapo.
Sei matora danho iri?
Taitira izvi kuti tirambe takatsinhira zvatanga tichitomboita kuti tidzivirire kutapurirwa kweutachiwana hweCOVID-19. Izvezvizvi patozonyatsoshinga takanyatsotsika ipapo kuti tikwanise kuti mazamanishoni aya anyorwe apere, tichichengetedza vadzidzi nevadzidzisi vedu vari muzvikoro imomomo.